Kumount Hamden kwakanga kuine vana vakanga vachichengetwa panzvimbo yakanga isina kuregistwa negovernment uye yakanga isina mafacilities anoenderana nenzvimbo dzinochengeterwa vana. Saka Department of Social Development rakatora vana rikambonovachengeta pane imwe nzvimbo yaifanira kuti vachengete, vachiita profiling yevana ivavo kuti vaone kuti vana ava vana vani uye kudzimba kwadzavo kwakamira sei. Saka vapedza izvozvo vana vakazonodzoserwa kudzimba dzavo. Vakanga vari vana vanobva mahouseholds anosvika 40. Saka mahouseholds iyayo akabatsirwa zvakare nekupiwa chibage neraisi nemablankets nezvimwe zvinoita kuti vakwanise kuchengeta vana zvakanaka. Vakabva varejistwa zvakare kuiswa pasocial welfare program yekuti vawane chikafu pamwedzi pamwedzi kuitira kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo. Saka vana vanosvika 45 vakadzoserwa kumahouseholds anosvika 40, zvichireva kuti pane mahouseholds akanga aitori nevana maybe vaviri kana va.
Asika muzvinafundo mavhima dzimwe nguva chinopa kuti vana vatize dzimba dzavo kana kuti kumba haisingori nyaya yekushaya chikafu asi kuti vamwe vanenge vachimbunyikidzwa kana kuti kutyorerwa kodzero dzavo. Makatarisawo here izvi?
Bazi redu resocial development rine masocial workers akawanda zvikuru munyika yose. Ndobasa ravanoita iroro rekuona kuti vana vese vawana zvakafanira uye kuti havasi kumbunyikidzwa. Kana tikange taona kuti vana vari kumbunyikidzwa, tinobvisa vana tichivaisa munzvimbo dzavanenge vakachengetedzwa zvakanaka.
Pane vamwewo vari kunze kwenyika vari mudiaspora umo muzvinafundo mavhima vangavati varida kuvakira vana ava nzvimbo yekuti vagare sezvo panga paine fungidziro yekuti hapana pekugara. Munoshanda seimi nevanhu vakadaro vanenge vachida kutsvaga mari dzekubatsira vana vanenge vawirwa nematambudziko akadai?
Takataura nemadzimai anga achiita basa rekuchengeta vana, tikavaudza kuti kana vachida kuramba vachiita basa iroro vanofanira kuti varejestwe. Ndikaisa nyaya mumaoko eDepartment Resocial Welfare Provincial Office yedu yekuMashonaland West inotungamirirwa naMadam Mutoho kuti vaone kuti madzimai ayo aregister in organization inogona kuzosevenza ichibatsira vana. Tikataura zvakare necouncil yezvimba Rural District Council kuti ivape nzvimbo inogona kuvakirwa. But chatinoda kuudza vanhu vanenge vachida kubatsira vana kana vamwe vanenge vawirwa nenhambo, vanofanira kuisa mari pavanoona kuti mari inogona kutevererwa ichitariswa kuona kuti iri kushandiswa nemazvo.